This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino iStudio 7, nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC.
Le iStudio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 4, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
FDC ndiyo ibato chete ranyatsokutanga kugadzirira election ya 2018. Pari zvino tiri kuita marestructuring.
MDC inoti ine urongwa hwekuita sarudzo dzemaprimary elections dzesarudzo dza 2018 gore rino.
Zviri kufamba zvakanaka zvokuti de. Handisi kumbowana any problem. Takagara navo vari vanhu veprovinsi yemidlenzi tikataura navo.
Vajora Mugumbo vanoti urongwa hwavo hwekupedza hondo iri muMidlands province mubato reZANU PF uri kufamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDCT rinoti rine urongwa hwekuita sarudzo dzemaprimary elections adzo gore rino rakatarisira sarudzo dzenyika dzemuna 2018. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru webato iri vaDouglas Ngonzora.
Ichokwadi MDC ndiyo bato chete ranyatsokutanga kugadzirira election ya 2018. Pari zvino tiri kuita marestructuring. Kuti madistricts nemawards edu ange akakwana nemabranches edu ange akakwana pakare, tobva takurumidza kuita maprimary elections edu kana kuti sarudzo dzatichaita dzevachatimiririra kuparlamendi, kumacouncils nekusenate. Tiri kuda kuti tinge tapedza zvinhu izvi mukupera kwegore rino kuitira kuti patinotanga 2017 taakungoenda takatarisa nyaya yekuti macandidates edu awane mukana wekuti anyatsokambena. Saka tiri kukurumidza kuita maprimary elections edu. Ndofunga kana veorganizing department vakazvikwanisa zvichakwanisa kuitika kupera kwegore rinosati rapera.
Saka pari zvino muri kuita sei kugadzirira kuita maprimary?
Pari zvino tiri munhengo yega yega yeMDC inofanira kunge iine kadhi romusangano weMDC. Kadhi nyowani ratinoti electronic card. Kana munhu asina kadhi iroro anofanira kuenda kunoona district chairman wake kana pari pa district, kana ward chairman wake kana kari pa ward, kana ward organizing secretary, obvunza kuti makadhi anowawana sei. Kwakupiwa kadhi, munhu wese anofanira kunge aine kadhi, nokuti tichashandisa makadhi iwaya pakuvhota nekuvhoterwa pamaprimary elections. Munhu chete anokwanisa kuvhota pamaprimary elections anofanira kunge aine kadhi remusangano wedu, ndiko kuti tizive kuti munhu uyu imemba yomusangano wedu. Saka tiri kukurudzira veruzhinji nenhengo dzeMDC nevanyowani vanga vasiri veMDC vaakuda kuita veMDC kuti vatenge makadhi avo.
VaDouglas Monzora ndivo munyori mukuru weMDCT vanga vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu uye vari nhengo yepolitibhiro yeZANU PF, Vajora Mugumbo avo vakasarudzwa nebato ravo kuti vaite mutongi gava pakugadzirisa makakatanwa ari Midlands Province vanoti zvinhu zviri kuratidza kugadzikana. Vagumbo vakanzi vaende kuMidlands mushure mekunetsana kunotyisa kunonzi kwainge kwoita vanhu vainzi vaitsigira vaEmerson Mnangagwa, vanhu vamutevedzeri wemutungamiri wenyika, vachinetsana nevamwe vanozikanwa nekuti Generation 40 avanonzi vanotsigirana naMai Grace Mugabe. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitwa navagumbo, tavabvunza kuti urongwa hwavo hwamira sei.
Yes, ndakapiwa basa ndichinaro rokugadzirisa zvinhu kuMidlands. Hapana nyaya dzinonetsa kuMidlands Province. Midlands Province iprovinsi inozikanwa yakasimba zvikurusa munyaya dzokusapota ZANU-PF nokutsigira vaMugabe sapresident. Asi nyaya dziripo ndedzokuti pese pese panogara vanhu vanopesana pesana munyaya dzezvigaro umu namashandiro avanenge vachiita. Nokudaro patakaita isusu atingati machanges edu eleadership pakasiyana siyana pakaita kupe sana pamusoro pokupa vanhu vachikwikwidzana pamusoro pezvigaro. Izvi tinofara nazvo izvozvo nokuti vanhu kana vachikwikwidzana vanokwikwidzana pane chavanoda. Saka kwakuchingova kukwikwidzana kwevana vadiki pamusoro pezvigaro zvavanenge vainazvopesera vachitukana vachipopotedzana. Saka kana padaro panenge pakuda baba kuti vati kune vana vangu, aiwa tarisai the bigger picture, regerai kutukanirana zvisina nebasa rese, tarisai mberi mutarise musangano wenyu. Saka zviri kufamba zvakanaka zvokuti de handisi kumbowana any problem. Ndakagara navo vari vanhu veprovinsi yeMidlands ndikataura navo. Saka tiri kugadziridza, ndichange ndichipa ripoti yangu kupolitibhiro yokuratidza kuti musangano muMidlands weZANU-PF mutserendende chaiwo.
Muri kutarisira kudzokera rini kupolitibhiro?
Politibhiro yedu inosangana kamwe pamwedzi. Saka mwedzi watinotanga muna June ndinenge ndichida kunopa ripoti yeprogress yandiri kuita. Asi ndicharamba ndiripo nokuti ndakanzi ndimbogarapo for 3 months. Saka ndicharamba ndichimboyananisa. Kana uchinge wanga uchida kufundisa mwana kufamba, haungoti kana angokwanisa kumurudza nhano imwe chete womusiya.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu uye vari nhengo yepolitibhiro yeZANU-PF vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva, tiri kuita hurukuro navaonius Musvibe, mugari wekutokwe kushurugwi South. Tiri kuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Munharaunda yedu yatigere ino vaZulu makati omei, kubva mune zvekufambisa izvi kusvika kuna icho chikafu icho chichi, rotova dambudziko chairo. Zvokuti iyo hurumende yedu kubatsira iri kubatsira hayo neapo, asi ndikubatsirawo chemberi dzayo idzi.
Panyaya yamataura yezvekufambisa iyi zviri kufamba sei chaizvo?
Vanhu vari kufamba nzendo refu vaZulu, zvokuti vanhu vari kufamba makilomita anosvikawo kuma23 kuti vawane transport yekuti vaende kutown.
Chikonzero chei?
Chikonzero ndechekuti migwagwa yachona haina kumira zvakanaka.
Ko, tichitarisawo imwe nyaya yamasimudza yechikafu iyi, zvinhu zvakamira sei?
Kune zvechikafu munda vaZulu chokwadi chiripo nechekuti hamuna.
Munowanzorima chii?
Kunokwi tinowanzokurima chibage, mhunga nefodya.
Saka imi makurarama sei? Mune zvimwewo here zvemumagadheni zvamuri kudya?
Pane zvinhu zvemumagadheni hakuna vaZulu, nokuti chando chiri kunoku hacho zvimatomatisi zvataitomboraramawo nazvo zvakatorohwa nechando.
Ndo kwakaita snow here uko chando chakadonha ichi?
Ndokwakaita chando chiya baba.
Chati chamboonika here munharaunda yenyu chando ichi?
Chando ichi hachina akambochiona makore apfuura.
Asi chakakonzera matambudziko makukutu chaiwo?
Makukutu bhinzi. Isu tachirarama nemagadheni, matomatisi akarohwa nechando, miti yacho yakarohwa nechando zvefuti.
Vaonius Musvibe, mugari wekutokwe kushurugi South, vanga vari parunare kushurugi kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief G. My Instagram. Yeah, man. Nafaza my sister. Nafaza munu wese ma shita. Doro tandira basita faza variba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, Fada. Makaterera Studio 7. Waya waya.
Muza waya waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Mavelas Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance, avo vakabatana nemamwe masangano anoti iwo Zimbabwe Activist Alliance nevamwewo muchirongwa chavari kuti icho Occupy Africa Unity Square, apo vari kugara muAfrica Unity Square vachiratidza kusafara kwavo nezviri kuitika munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Masarira.
Tinotenda makadi Zimbabwe. Pari zvino tiri kugara muAfrica Unity Square. Chakatiita kuti tiuye kuzogara muno inyaya yekuti kurarama chaiko kwava kurema. Tikatarira mararamiro ari kuita vanhu vemuno muZimbabwe akarema. Hamuna mabasa, muzvipatara hamuna mishonga, kumabhanga hakuna mari, vabereki vazhinji vakatadza kubhadharira vana vavo mari dzekuti vanyore maexams gore rino. Mudzimba dzavanogara vari kudzingwa nekutadza kubhadhara rendi. Zvino zvacho zviri kuitika mukati menyika ino zvakawandisa, asi tinoona kuti hurumende yedu haisi kana kuda kutomborangarira kuti mune zvinhu zvakadai mukati menyika ino.
Chii chakaita kuti mufunge kuti muwanikwe muchiita izvozvi zvokuenda kunogara muAfrica Unity Square?
Munoona patakasangana kuti tigosvika pakuti tigare kudai matambudziko atanditarisana nawo muupenyu hwatiri kuraramawo nesu, asi tinotadza zvakare kuti nesuwo tiri vamiriri vevanhu. Asi nemamiriro aita nyika tinotadza kubhadhara school fees chaivi. Zvinoti vana vakatonzigarai kumba, vana vakagara kumba. Wazvifundo saka ndikaramba ndakagara kumba, ndikaramba ndakanyarara, ndiri kugadzirisa upenyu hwevana vangu here? Chimwe chakanyanya kundiita inini kuti ndigare murodhi, vamwe ndichitotaurawo navo ndichisheya navo matambudziko angu, vakauyawo vachitotaurawo avo. Pakusanganisa matambudziko aya ndopatakadzi, saka tikaramba takanyarara. Chikuvaka here kana kuputsa upenyu hwevana vatakabereka?
Mune vana vangani vasiri kuenda kuchikoro pari zvino?
Vatatu.
Vane makore api neapi?
14, 8, and 7.
Semunhu wechidzimai hamutyi here kurara panze, uyezve tichiona kuti mazuva ano kuri kutonhora, uyezve takaona mumwe murwiri werusununguko itaidza mara achitsakatika mushure mekunge agara panzvimbo iyoyi yamuri kugara?
Hatisi kutya, nekuti mararamiro atiri kuita kangofanana nevanhu vakafa kare, nekuti hatichesina hope yefuture. Mabasa hatina, chekuita hapana. Hatingaite nyika yemavhenda tose, nekuti pachazoshaya anotengesera umwe kana kuti anotenga kune mumwe. Saka isusu tiri kuedza kuratidzira kune hurumende muno muZimbabwe kuti taneta, uye hatichesina chekuraramira. Asi ivo vachirarama upenyu hwakatsetseka, vachiswera vari mafura mhepo nemunyika dzakasiyana siyana, kana kuri kurapwa chaiko, havatopindi muzvipatara zvemuno nekuti hazvina mishonga, hazvina majekiseni nezvakadaro daro. Pari zvino kukarwara ukaenda kuchipatara hauna mari yacho yekutoti urapwe. Muchipatara macho hamuna mishonga, une kwatongova mutoro wega wega. Mukada kuongorora muzvipatara zvizhinji kana mafamasi, mifedhipini yeBP chai yakutoshaika, nekuti ruzhinji rwevagari vemuno muZimbabwe vava kurwara nehypertension.
Tinoonazve kuti inguva yekutonhora. Muri kuzvigona sei zuva nezuva kuti muuye ipapo muchiratidza kunyunyuta kwenyu, uyezve mamboona makurukota auya here achitaura nemi pamusoro pezvinyunyuto zvenyu?
Tiri kutogara muno, hatibude kana hurumende yemuno isati yaadhiresa maissues atinawo. Tanga tiri kutonyora petition yatoda kuendesa kune mutungamiriri wenyika, parliamendi, senati nemaminista ose, tichihighlighta maissues aiita kuti tigare muno. Tiri kuda kuti vatipindure kuti vachazviadhiresa sei. Kana vasingakwanisi kuti vagadzirise nyunyuto dzatinadzo mupetition medu imomo, tinongotongonyora zvakadaro kuti zvisanambosudurukawo kuye vanokwanisa kugadzirisa nyika ino yavakakanganisa yavasvitsa pairi. Pari zvino mapurisa vanouya nguva dzino nedzino. Takavaona musi wechishanu vakauya vakazama kutityisidzira zvikandibudai muno. Tikavabvunza kuti mutemo upi wamuruda kutibudisa nawo muno, vakatadza kutipindura. Tikanzi isu tatumwawo. Tikati aiwa, udza yakutumai kuti aite sei, auye kuzotaura nesu. Saka vakazosuduruka patakatiri vakataura pafoni. Vakomana vavo vemabaton stikaya vakamira pedo nesu, takazongoona mukuru wacho akuvashedza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Atlas School chirongwa chinotora vanhu vanobva kuma developing countries seriously. Atlas Co inotora vanhu kubva kuAfrica, kuAsia nekuna nyika dzakaita sana Russia.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nava Anesu Masube avo vari kushanda neAtlas Co muno muWashington DC. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheYouth Forum mangwana. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vadzidzi pamwe nevadzidzisi vekune chimwe chikoro chiri mudunhu remwenezi kumasvingo. Chikoro ichi chakavakwa munguva yakagariswa vanhu patsva mugore ra 2002 chiri cheuswa nemapango, asi kusvikana nhasi hapana zvati zvaitwa. Muhurukuro yedu tine mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaGideon Shoko, avo vanobva mudunhu iroro. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaShoko.
Ya, mazita Jonga.
VaShoko, takaona muchitisvitsa mifananidzo yechimwe chikoro chiri kumwenezi. Mungatitaurira pamusoro pechikoro ichi?
Hachisi chimwe chikoro chazvakawanda, ndovimba zvinenge 7 zvikoro zvacho zvakaita saizvozvo. Saka chiya chinongova chatakasvika pachiri tikakwanisa kutora mifananidzo. Saka zvakawanda kuyera iyoyo. Inini sekuziva kwamunoita ndakabereka umwenezi, ndokwandakakurira. Zviripo izvozvi zvandakakutaridzai zvakavakwa from 2000 zvevanhu vaya vakabva mumareserva vachipinda mumapurasi. Saka area iya yose ine zvikoro zvakadaro zvinonzwisa tsitsi, zvekuti maticha acho hameno kuti vanogara pai. Vanongogarawo muzvimba zvakaita saizvo zviya youth. Find say vamwe vana vanotongodzidza vakagara pasi, vamwe vanenge vakatongo isawo matombo zvataita kudhara zviya. Isusu pataiita sabhei tainyora pasika kana ivo vari kuita izvozvo. Zvinosiririsa kuti iko vanhu vakavaisa ikoko iye zvino havasi kuda kugadzira nzvimbo yacho kuti ibudirire. Kana chekunyorera chaicho chaigubva ndefa, haungariise pahoro yacho kana kuti pamudhuri pacho.
Icho chikoro chamakatiratidza mufananidzo chinonzi?
Chinonzi Makugwe.
Makakwanisa here kuziva kuti pane vana vakawanda zvakadii pamwewo nevarayiridzi kuti vakawanda zvakadii?
Vanodarika 200 vana varipo. Varayiridzi vanodarika 7 pachikoro icho chiya chandaka kutaridza mifananidzo. Panga pachitova nequiz competition yavanga vachiita zvikoro zvakasiyana siyana. Zvakauya ipo paya pachikoro icho chiya kuzoita quiz pachikoro icho chiya. Saka kwandiri zvaitobvundisa kuti kochiiko ichochi.
Vagari vari kukundikanawo here kuunganidza mari kuti vakwanise kuvakirawo vana vavo chikoro chinotarisika?
Hamungatauri nevagari kano, munoshaya kuti vagari vanhu vasingasenzi. Mombe havana, zvipfuyo havana, iye zvinoiti zvatoita wesi nemusha yeningirikiri yedraughti.
Kana mukanga muchikurudzirawo vanoda kubatsira, zvii zvamungatarisira kuti vangabatsira nazvo?
Vana vacho they don't even go after grade 7. Havamboendi kana kuform 1 kana kuti kupi. Saka tinenge tichida kuti pavakwe maclassrooms akanaka.
Aiwa, maita basa VaShoko nemashoko nekurudziro iyi. Tinoimba kuti vateereri vachakwanisawo kunge vachibatsirawo.
Mazita tatenda, kana vachida kubatsira munongovapa runare rwangu.
Manga makateerera kuna vaGideon Shoko, vanove mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda jonga sezongo edi apera regaiti mbotarisa musore nawo zvakare. MDCT inoti ine urongwa hwekuita sarudzo dzemaprimary elections gore rino yakatarisana nesarudzo dza 2018. Vajoram Gumbo vanoti urongwa hwavo hwekupedza hondo kuMidlands Province mubato reZANU PF huri kufamba zvakanaka. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Toksia mina Gibbs Dube munaudze chirungu.